Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi sore na uzedu za nasi chishanu kumiguru 13, 2017. Vanu vorara kuma ofisi ekwa mujiti mumatunu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana uye vamwe vachibvisiswa chioko muhomwe kuti vapiwe zvitupa. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakagadzirira zvakakwana chirongwa chebiometric voter registration panguva iyo vanhu vakawanda vari kuenda kunonyoresa kuvota vari kuti ZEC haina kugadzirira zvakakwana. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inoti vanhu vakawanda munyika vava kushandisa gasi pane magetsi sezvo magetsi ari kuvadhurira zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko padandemutande dzinoti kuombwa kwebazi idzva rinoona nezvemhosva dzinoparwa paindaneti munongedzo weurongwa hwehurumende wekuda kumbunyikidza vanhu kuitira kuti vasatumire mashoko padandemutande vakasununguka. Sangano rekwamurewa rinochengeta nerera reheather Chimoga Orphan Care rinowana rubatsiro rwemari rinoita zviuruzana zvemadhora kubva kuhurumende yeAmerica. Muchirongwa chelive talk na 8 pm tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanotengesa mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am ne 4930 kilohertz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kunzwa kwamuri vateereri kuti muri kubata sei zuva rino rechishanu. Tichange tichinzwa kwamuri kuti ndedzipi mumhanzi dzamunofarira uyezve kumoresa hama neshamwari. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.